kazhinji tinoziva kuti relationship iri between Britain neAmerica yakabva kure and vanodyidzana mune zvakawanda. Saka mukutaura kwavo nhasi ndofunga vanenge vachitaura nekusimbisa kwemarelations avo nehondo yakanyanya kuUkraine nezviri kuitika pasi rose.
Tombotarisa nyaya yemitero, mungaona zvichizewa here pamusangano uyu?
Ndikuzoona zvichitaurwa. Ndosaka paya Britain yakaita inonzi Brexit, nokuti yaida kubuda muEuropean Union ichida kunegotiata madeal ayo oga. 25% iri kutaurwa iyi yekuisa pamaEuropean Union inenge ichigadzirisa maekonomi yenyika dzakawanda, nokuti vanenge vachidyidzana mune zvinhu zvakati wandei. Uye tinoziva kuti like manufacturing zvemota maparts mazhinji anobva kuEurope. Saka ehe, kutaura kwavo nhasi vanenge vachainkluda nyaya idzodzo dzematarifa.
Tombotarisa kuti mangwana mutungamiri wenyika yeUkraine vaZelensky vachange vari muno muWashington vachisanganawo zvakare navaTrump. Munoona vachizozeya nezvei vaviri ava?
Tikuona kuti vakawirirana musuno nenyaya yemare earth minerals kana kuti hupfumi hwepasi kana nagoridhe kana zvimwe zvakadaro zviri muUkraine. Saka ndikuona kunge iri nyaya yekutanga, nokuti Ukraine yakabatsirwa neUnited States zvakanyanya munyaya yehondo yavo neRussia, and vachataura futi nenyaya ndofunga yekupinda muNATO, iyo iri kupisidzira nyaya yekurwa kwavari kuita neRussia.
Munoona pachizobuda zvinooneka here? Nekuti tinoona kuti pakatomboitwa mimwe misangano, uye zvevaZelensky vachikumbira ivo kuti vange vari pamisangano iyi inoitwa pakati peAmerica neRussia.
Ndiri kutoona zvichobudirira, nokuti inini maonero angu ndinoona kunge vaTrump vanoshandisa pressure negotiation tactics dzokuti munhu wese anenge ane kuchema kwake kana maonero ake anouya achitora zvinenge zviripo noti zvaanenge achida. Saka kutaurana kwavachaita uku kunenge kuchabudisa zvakawanda, uye nekumisa kwehondo, nokuti tiri kuziva kuti vaTrump vachasangana futi nevaPutin mazuva ari kutevera.